manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu gumiguru 11 2017 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Rachel To ndiri mu Washington DC. Ndichiti hezvinoyi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vakawanda vonyunyuta nemafambisirwo ari kuitwa chirongwa chekunyoresa vanhu kuitira kuti vazovhote musarudzo dzegore rinouya. Vagari vekumashona vendwest vanoti nzvimbo dzavari kunyoresa kuvhota hadzina mafomu avanofanirwa kunyora kuitira kuti mazita avo aiswe mumishina yebiometric voter registration. Ukuwo bato reMDC inotungamirwa naMorgan Tsvangirai rinoti Zimbabwe Electoral Commission haina kugadzirira zvakakwana chirongwa chekunyoresa kuvhota. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yedu yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Veruzhinji pamwe nebato reMDC inotungamirwa naMorgan Tsvangirai vanoti chirongwa chekunyoresa kuvhota chine zvakawanda zvachinofanirwa kugadzirisa kuitira kuti Zimbabwe Electoral Commission iite basa rayo nemazvo. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevanhu vaenda kunonyoresa nhasi muHarare kuti vagovhota musarudzo dzegore rinouya vaEnoch Mukudu avo vanogara musha weGlenview vati nzvimbo yavanzi vachazovhotera hisi munharaunda yavo.
Ini ndasvika ndikanyoresa pandinogara vakaita data capturing vakaisa mukombiyuta vakandibvunza kuti ndizvo here zvinhu zviri zvavanyora kuti ndizvo. Asi chazondishamisa ndechekuti pazoprindwa slip ndaona kuti polling station yavandiisa haisi muconstituents mandinogara.
Mumwe mugari wekuBorodale vaEdmore Manyofa vati zviri kutora nguva yakareba zvikuru kuti munhu anyoreswe semuvhoti sezvo vachiti vazhinji vari kunyoresa vanhu sevavhoti havana ruzivo rwakakwana nemichina yavari kushandisa pakunyoresa vanhu sevavhoti.
Mukoma zvekutora nguva yakati rebe munhu 1 anogona kutora 15 minutes bhozi kune vamwe mbuya varimo patownhouse apa vatotange vari kudzidzira kombiyuta vati zvekutobaya kombiyuta saka zviri kutora nguva hombe kiya ngaitanga iri diki bhati kozvinozvi kiya iri kukura nenyaya kuti zvinhu zviri zvinhu kufamba ipapo.
Mumwe mugari wekuchitungwiza muzvare Yvonne Muchaka vatiwo vakanyoresa semuvhoti nezuro uye vanoti vanotoresa mhiko kana kuti macommission of odds havasi kuwanikwa panzvimbo zhinji dziri kunyoreswa vanhu zviri kuita kuti vanhu vadzokere kudzimba vasina kunyoresa kuvhota.
Ini ndinogara kuchitungwiza North, dambudziko randakasangana naro nderekuti macommissioners ezek anga asipo papolling station takangosvika tichiona mapurisa chete achingotudza kuti zvichaita zvichaita asi takatozopedzisira tasiya zvisina kuita. Nhasi tasvika zvichinzi hatina equipment haisi kukwanisa kupika our polling station saka tatazongosiya tikati tozoona pazvinenge zvaitika.
Zvichakadai mutauriri weMDCT vaObert Gutu vaudza vatori venhau kuti sebato vari kushushikana zvikuru nemafambisiro ari kuitwa basa nekomishoni inoona nezvesarudzo yezek.
Tikuonasa kuti zeki basa iri vanga vasina kurigadzirira zvakakwana. Nzvimbo zhinji vanhu vari kushaya mamwe mafoma yanonzi maVR9 form vanowanika asipo. Ndataura nezvaitika kushungiza South kwakaseke kwokuti vanhu vanga vakaungana mhomho yavanhu vakaungana vosvika vonza zvichinzi panapa hatina mafoma apera iko kuchipisa kudai.
Vagutu vatiwo havasi kufara nekuti havasati vakwanisa kuona pane dura riri kuchengeterwa mashoko kana kuti sevha inenge ichichengeterwa mazita evanhu vanenge vanyoresa kuvhota.
Tiri mushishiro kuitaliyezi nezek kuti tikwanise kuziva kuti server iyi inochengeterwa kupi.
Vamwe vashandi vezeki vatataura navo vati michina yavari kushandisa mishoma zvikuru kuti vakwanise kunyoresa vanhu vemuHarare nechitungwiza pasina matambudziko sezvo nzvimbo idzi dzine mhomho yevanhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vanhu vari kunyoresa kumashonaland west vanotiwo zeki haina kugadzira zvakakwana uye dzimwe nzvimbo dzavhurwa dzisina zvekunyoresa zvakakwana. Asa Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda vadzokera kumba vasina kunyoresa mushure mekunge vatadza kunyoresa sezvo zeki yanga isina mapepa akakwana anodikanwa kuti munhu anyorese. Kushaikwa kwemapepa anonyorwa zvine chekuita nemunhu ari kuda kunyoresa kwakonzera vanhu nhasi kuti vasaite shungu dzekunyoresa kuvhota mukaroi. Vakeleb Zingoni ava vanogara mumusha weveruzhinji wechikangwe mukaroi vati vakatadza kunyoresa nezuro nekuda kwemapepa ainge asipo pakavhurwa nzvimbo yekunyoresa pakiriniki yemuchikangwe.
Early in the morning, I got around 8:15 ndandai ikoko. Ndakasvika ndakatosvika nhu ndatambirwa nemapurisa ndavabvunza kuti yatanga here process. Zvikanzi apindai mukati mudi munzwe. Ndapinda mukati mune two ladies. Zvikanzi ya izvozvi takangogara hakuna mapepa. Zvikanzi tiri kuita sera around 10 ndavandadzokera.
Vakletas wezveri vanotyaira mota inotakura vanhu kubva kuchiedza kuenda mudhorobha vatiwo sezvo vakaenda vakatadza kunyoresa vachatozoenda rimwe remazuva achatevera.
Ine hatisati tinoverengera zvimabhozi kuti aona chozozozvakana magwana tinoverengera zvivo.
Vazingone vati chirongwa chekunyoresa kuvhota hachina kushambadzirwa zvakakwana sezvo vanhu vakawanda vasiri kuenda kunonyoresa kuvhota.
Vanhu vanofanira kutoti iyoyi nike voter education yacho registration education yacho yakaita iyo inofanira kutoitwa zvitori serious kupfuura zvavaiita bhozi bhozi vanhu vakafamba but havasi vanhu vese vavakakwanisa kuwana mudzimba bhozi vasvika pamba pane vana nababa vari kutengesa namai vari kutengesa vanhu vari kuita this and that.
Ongororo yaitwa neStudio 7 nhasi mukaroi yaratidza kuti vanhu vashoma vari kuenda kunonyoresa kuvhota. Vanhu gumi nevana ndivo vanyoresa pachikoro chepasi chechikangwe uye vamwewo makumi maviri nemumwe vanyoresa pakiriniki yechikangwe. Zeki iri kutadzawo kupa mvumo vanoda kuongorora kunyoresa kuvhota kana kuti maobserva kuri kuitwa mashonaland west ichiti haina michina inodhinda makadhi. Mukuru wezeki mudunhu remashonaland west vaaustin lovu varamba kutaura nezvekukundikana kwezeki kupa makadhi vanoda kuongorora chirongwa chebvr. Dunhu remashonaland west rakapihwa michina yechizvino zvino yekunyoresa kuvhota inosvika mazana matatu nemakumi maviri kuti vanonyoresa nzvimbo dzekariba nehurungwe kusvika kupera kwemwedzi uno. Ndakamirira Studio 7 mukaroi, ndini Apa Chigoriwa.
Tichiri panyaya yekunyoresa kuvhota iyi, vamwe vagari vekwamutare vanotiwo havasi kufara nenguva refu yavari kutora kuitira kuti vakwanise kunyoresa sevavhoti. Loida Moyo uyo ari kwamutare anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava vaudza Studio 7 kuti vashandi veZimbabwe Electoral Commission ZEC vari kutora nguva refu kuti vabatsire vanhu vari kuuya kuzonyoresa, kunyange hazvo vamwe vachiti vari kufara nekufamba kuri kuita chirongwa ichi. Vanhu vari kunyoresa pamuzinda wamuzviti pedyo nechiteshi chemabhazi anoenda kuHarare nekuSouth Africa. Nhasi panga paina vanhu vashoma uye kunyoresa kwacho kuchitora nguva refu, izvo zvanga zvichipa kuti vanhu vanyunyute. Pasvika nguva dzemasikati vanhu vasingapfuuri makumi mashanu ndivo chete vanga vanyoresa. Mumwe wevanhu vanyoresa nhasi, amai Ela Biza, vati havazi kufara nechinono chine vashandi veZEC.
Tandaona nechekuti vashandi wacho vari kuita rafu kune vanhu vari kudi vari kuda kuregista zvekuti unombonzi dzoka kunotira chakati dzoka chakati dzoka chakati onzi mbobuda panze mbopinda, saka zvinopa confusion kana kuti munhu obva atoramwa obva aregera kuregista.
Mumwe wevanhu vanga vari mumutsetse vaKalista Finyere vatiwo nzvimbo dzokunyoresa dzinofanirwa kuwedzera kuitira kuti vanhu vasapedze nguva yakawanda vakamirira kunyoresa.
Masenda zavo mashoma, ngaise masenda akawanda bhozi pambacho unonga wakumbirawo basa kutu register manje kudaika wakumbirawo basa mabhosi daro kuti tikasika imwe nekuregister but time manje.
amai tisi kuture vati huwa vazi kufara ni vanu vanu pindira pa mitsetse pachitwa zvechizivano nevashandi vezeki ava.
Umwe wouya woito pinzwe pamberi woto zvirejesa imwakagara mwauya kare zviro zvinoshungurudza izvozvo. Basi ndo zvandaona zvanga zviri kutoshungurudzika nhari kunetsekana nazvo. Mapepa hapana chanesa zvai zvakabvire kunaka.
Mumwe murwiri wekodzero dzevanhu vaLloyd Munguma watiwo chirongwa cheBVR chiri kufamba zvishoma nezvishoma nekuda kwekuti vashandi havasati vajairira michina mitsva yavari kushandisa. Kunyangwe hazvo vamwe vari kunyunyuta nemafambisirwo ari kuitwa kunyoresa kuvhota, muzvare Tilda Membere vati havana chavaona pakunyoresa kwavaita nhasi sezvo zvavafambira sekutarisira kwavo. Hatina kukwanisa kuona mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa ezvesarudzo mudunhu reManicaland Kenno Mufati Masabeya kuti tinzwe divi ravo sezvo vanzi vari kufambira matunhu echimanimani Chipinge uye Mutare South. Chirongwa chekunyoresa vavhoti zvine mutsindo chatangira kumatunhu anoti Chimanimani, Chipinge, Mutare South, Mutare West uye Bwera South kubva musi wa 10 kusvika 25 Gumiguru. Mushure mezvo tichazopindawo mumamwe matunhu emumaNicaland. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.
Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission amai Rita Makarau vanoti vanoti nhasi vaswera vachitenderera kuchitungwizano Epworth uko vange vachiona kuti chirongwa chekunyoresa vavhoti chiri kufamba sei. Zeki yakatanga kusimbaradza kunyoresa vavhoti nezuro ichivhura nzvimbo dzekunyoresa dzakati wandei, asi mapata anopikisa pamwe nemasangano akazvimirira anoti chirongwa ichi hachisi kufamba zvakanaka sezvo zeki iri kunzi haina kunyatsogadzirira. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu West Studio 7 abata amai Makarau akavabvunza kuti zvii zvavaona pavanga vachitenderera.
Ndiri ikoko ndasangana na Provincial Elections Officer nemaDEO eHarare ichitungwiza kuti vandiudze mamirira akaita zvinhu mumadistricts avo.
Ndeapi matambudziko avati vari kusangana nawo?
Matambudziko ari kusanganikwa nawo handingati matambudziko, asi kuti kune dzimwe nzvimbo vanhu havasati vanyatsotambira kuti chiitiko ichi chatanga mudunhu ravo, saka vanhu vashoma. Kune dzimwewo nzvimbo dzavatambira vanhu vakawandisisisa zvekuti kune mamwe macenters vanyoreseiwo vanhu vanodarika zana panguva yandanga ndasvikako. Saka tine zvakatisiyanesiyanei zviri kubuda munzvimbo nemunzvimbo.
Vamwe vari kuti Justice Makarau panenge pari kuda dzidziso yakati wandei nenyaya yekuti vamwe havasi kunzwisisa sekutaurawo kwamuri kuita. Imi muri kuita sei kuti vanhu vanzwisise kuti chirongwa chatanga ichi?
Tine vanhu vedu vari kuita dzidziso iyi vari munzvimbo idzodzo mbiri dzandataura. Tasangana navo tichiedza kutaura navo kuti pari zvino ngavachirega kuramba vachitaura zvavaita zvekuti kune chirongwa chichauya chekunonyoreswa. Ngavachitodzidzisa vanhu kuti chirongwa chiye chataitaura chatanga. Kana kuine dzimwe nzvimbo dzavanokwanisa kutokurudzira vanhu kuti regai ndikuperekedzei panzvimbo pari kunonyoreswa, vaperekedze vanhu ivavo vatovasiya vapanzvimbo dzinonyoreswa. Saka tingati tachinja strategy yedu yemeseji yatiri kupa kuvanhu.
Muungati kusvika nezuro manga manyoresa vanhu vangani?
Kusvika nezuro ndinoziva kuti vanhu vanga vanyoreswa mastatic centers edu vanga vari 40,000. Avo vanga vanyoreswa mumobile registration center tichiri kuunganidza mashoko nekuti kune dzimwe nzvimbo dzisina kukwanisa kuvhura nezuro.
Asi muchine chivimbo here chekuti mungakwanise kunyoresa vanhu mamiriyoni manomwe?
Hongu.
VMDC vanga vachinyunyutawo kuti matambudziko ekuti dzimwe nguva kwaimbononoka kuvhurwa kune dzimwe nzvimbo dzekunyoresa kuvhota munongedzewe kuti zeki nenge yakatanga chirongwa ichisati yanyatsogadzirira. Munoti kudini mashoko aya?
Zeki yakagadzirira kusvika kwekupedzisira. Kune kwakatadza kuvhurwa nenguva, zvimwe zvacho zvanga zviri nekuti kwanga kwakanaya mvura. Hapana zeki zvayaigona kuita kuti mvura isanaye kunzvimbo idzodzo. Zvimwe zvacho zvakaitika kuti mota dzatakanga takumbira kuCND hadzina kusvika nenguva. Zvakare zeki hapana zvizhinji zvayaigona kuita kunze kwekutsvaga dzimwe mota. Izvo zvatakaita. Patiri kutaura iye zvino hakuna nzvimbo yatisati tavhura.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission amai Rita Makarau vachitaura vari parunare muHarare na Blessing Zulu West Studio 7.
Munoziva here kwekunonyoresa? Chirongwa chekunyoresa kuvhota chikamu chekutanga Gumiguru 10 kusvika musi wa 25 munzvimbo dzinotevera: Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova; Harare Metropolitan, Chitungwiza; St. Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North kuAirport, Harare Central, Southerton, Highfield East, Budiriro, Dzivarasekwa, Mount Pleasant, Mabuku neTafara. KuManicaland, Chipinge, Central, West, East neSouth, Musikavan, Chimanimani East and West, Mutare, South, East and West, Manicaland, Chipinge Central, West, East, ne South, Musikavan, Chimanimani, East, ne West, Mutare, South, ne West, Buhera, South, Mashonaland Central, Mbire, Guruve North, Mzarabani, North, ne South, Mount Darwin, North, ne West, Mashonaland East, Mudzi, North, West, ne South, Mutoko, East, North, ne South, Uzumba, Maramba Pungwe, Mashonaland West, Kariba, Nyami Nyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North, ne West. Kumashingo, Chirezi, East, West, South, ne North. Mwenezi, East, ne West. Chivi, South. Matebeleland North, Lupane, East, ne West. Binga, North, ne South. Matebeleland South, Umzingwane, Matobo North, ne Mzingwane. Insiza, Insiza, North, ne South. Midlands, Gokwe, North, Gokwe, Kabuyuni, Gokwe, Chirea, Gokwe, Nembuzia, Gokwe, Gumunyu. Gokwe South, Gokwe, Mapungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Aya hazi SMA centers arikunyoreswa kuvota. Mamwe acho munogona kuwawana pa website redu rinoti www.voashona.com.
Makateerera kunepenyura yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vati manyepo mashoko akabudiswa nesangano renhau reNBC mwedzi mishoma yapfuura ichiti vakanga vakanga vati vachawedzera zvakanyanya kugadzira zvombo zvenuclear vakatiwo nguva inenge yasvika yekuti hurumende ikanzure rezenisi rekambani iyi. Vanhu vatatu vazviuraya nhasi nemabhambu avanga vakazviteya nawo pedyo nemuzinda wemapurisa muguta guru reSyria reDamascus. Vanhu vaviri vakafa muchiitiko ichi. Muchikamu chedu chatinokurukura nezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kunze kwenyika, Plaxedes Jeremiah weStudio 7 akaita hurukuro navamupari waGwekwerere avo vanogara muNew York kuno kuAmerica. VaGwekwerere vanobva kwaZvimba asi vakakurira kuBulawayo.
Ndakauya muno ndakapfuura nekuSouth Africa kwandakamboti karei makore mashoma shoma. Ndabva kumusha kuzouya kuno kuAmerica.
Saka makauya muri kuchikoro kana kuti makangouya mukangosvikira pabasa?
Kuuya kwaiva kuuya kwokuti kubva kumusha kwaiva kubva kwokuti zvinhu zvaoma tichina maitiro pano. Toita sei ndobva takabudawo nevamwe teerawo vamwe vakaendawo kuJohni kwainzi Johni kuSouth Africa kasi ndobva takangoendawo pachizomuka mukana iwoyo kuti ndiuye kuno kuAmerica ndobva ndakazouya kuno kuAmerica.
Vamwe ndovanosvikira pamabasa eCareWork ndo ari nyore, asi imi makaita rombo rakanaka makasvikowana basa ramakadzidzira. Makadzidzira basa ripi?
Ndiri murairidzi, ndiri ticha. Ndakadzidzira ticha, ndikaticha kwemakore akati kuti. Ndichiticha kuhigh school, ndikazoticha makore akati kuti kuticha college. Pandazobuda muZimbabwe ndichienda kuSouth Africa ndinge ndakuticha pa Chinoyi University of Technology. Saka kuuya kuno basa remu education mune zvedzidzo hazvina kunyanya kuzondinetsa nekuti ndinge ndina mapepa angu akangonakawo anokandikwanisa kuti ndiashandise munomu.
Saka saizvozvi mutori murayiridzi pacollege?
Ndiri kushandira Department of Education. Paurayiridzi apa muno zviripo ndezvekuti paunosvika uchitsvaga basa racho kwaunonoriwana nezvaunozoita zvinoenderana nekuti mapepa ako anenge atarisiswa sei. Vanovatora voita evaluate vochiona kuti unokwana kuita papi zvinhu zvaunogona kuita.
Mune mudzimai nevana muno?
Hongo muri dinayo kuno. kana kwangu simuri.
Simuri yakakura kusvika mwana sekuru nana mbuya nevazukuru.
Hakuna ka kuti ungati kuru kana mina kana ani anenge ati konai sekuru konai mukoma. Ndochivanhu chedu ndomararamiro atakangoita. Tinongoramba zvakadero hazvisi izvozvo.
Asi chandakaongorora ndechekuti vanhu vekumusha vane pfungwa dziya dzekuti ndofunga mari tinongosangana nayo kana kutanha mumuti.
Ndodariso ndechekuti zvinhu zvaoma kumusha. Kwekuwana mari chaiko. Vamwe vanopererwa. Asi vamwewozve vane pfungwa isina kunaka. Nematarisiro avanoita vanhu vari kunze. Mari dzekuwana muno munhu ari kumusha anokungira achiti mukoma sekuru hanzvadzi nditumireiwo ka50 unoshandisa vari rekuti ka100 asi mukatarisira muno muamerica mastates akasiyana siyana ane maminimum wage yepe hour mukatarisa semuenzaniso muno munew york state yaiva $7 minimum kuti munhu uzowana ka50 yako iwo uchishanda pauri kuwana pe hour maawa mangani aunenge washanda mawaniro anoitwa mari nemafungiro nematarisiro anoita vanhu mari kumusha wako panoda kuti pagadziriswe hazvisi nyore.
Avo vanga vari vamupari waGwekwerere vachitaura naPlaxedes Jeremiah weStudio 7 vari muNew York muno muAmerica.
America inoti icharamba ichigashira nokuchengeta vapoteri sezvange ichiita makore ese. Gore rinouya risati rapera, hurumende inotarisira kutambira vapoteri vanosvika zviuru 40 nezvishanu. Zviuru 10 nemazana mapfumbamwe evapoteri vachabva kuAfrica. Zviuru zvishanu zvichabva kumabvazuva kweAsia. KuEurope nepakati peAsia kuchatorwa zviuru 2. Latin America neCaribbean chiuru chimwe nemazana mashanu uye kuchamhembe kweAsia zviuru 10 nezvinomwe nemazana mashanu evapoteri. Vapoteri vachatambirwa vashoma pane vasitowa makore apfuura nekuti hurumende inoda kuona kuti zvizvarwa zveAmerica zvigare zvakanaka pasina mhirizhonga uye inoda kukwanisa kuongorora vese vainotora vasati vapiwa mvumo yokupinda muAmerica. Pane zviuru nezviuru zvevapoteri vatova muAmerica vanofanira kuongororwa nebazi rezvemukati menyika. Kubva mugore ra1975 America yakatambira vapoteri vanoita mamirioni 3. Kunyange hazvo uwandu hwevapoteri vachatambirwa huri ushoma, America icharamba iri nyika inotambira nokuchengeta vapoteri kupfuura dzimwe nyika dzese uye icharamba ichichengeta avo vanoshungurudzwa munyaya dzemarudzi, zvavanofunga nezvamatongero enyika kwavanobva, chitendero chavo neavo vane magariro akasiyana neavamwe. Kutambira nekuchengeta vapoteri neavo vanomanikidzwa kubva munzvimbo dzavo. Gore rapera United States yakashandisa mari inoita mabhiriyoni manomwe emadhora mukubatsira vapoteri. Gore rino yashandisa bhiriyoni nechidimbu chemadhora kubatsira vapoteri vokuSyria uye yabatsira vapoteri vokuIraq nemari inopfuura mamirioni mazana mashanu nemakumi masere emadhora. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maererano nokutambira nokuchengeta vapoteri neavo vanoshungurudzwa. Maaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Sangano rinomirira vashandi vemumabhanga reZimbabwe Banks and Allied Workers Union rinoti Standard Bank iri kuvhara mabhanga ayo mumaguta madiki akaita seHwange, Chiredzi nechinoi nemamwe nekuti bhanga iri haridi kubatsira Zimbabwe kuti ibudirire. Mashoko aya anoteera mashoko ebhanga iri ekuti riri kuvhara mabhanga aro mumaguta madiki nepamusana pekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzeupfumi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reStandard Bank panyaya iyi. Tanonoka Wande weStudio 7 abata vaPeter Mutasa, munyori mukuru musangano reZimbabwe Banks and Allied Workers Union, kuti tinzwe zviri kuitika.
Nyaya huru huru iri kunyanya kuoma ndeyekuparadzwa kwamabasa kuitika mumabhengi ese zvawo, asi kunyanyanyanya mabhengi makuru anobva kunze kwenyika ane mahead office anobva kunze kwenyika semabhengi akaita sana Standard Chartered Bank. Ichocho ndochinhu chanyanya kuomesesa mabhengi.
Zvinoreva here kuti mabhanga haasi kuita mari?
tukona kuti zvichiitika vashandi vachiluza mabasa mabhengi ari kubva anyanyanyanya kuwanawo maprofit maprofit aya akungoenda bedzi kune vari vebhengi akuchindawo mari inopinda muvanhu kana mari inopinda munyika.
Standard Bank inoti inoda kuvhara mamwe mabranches ayo kunzvimbo diki munyika. Boka renyu rinoti chinyi?
Tiri kutosimudza matemo kuti tirwisane nawo zvakasimba tichigunun'una pamusoro pokuita kwekuita Standard Chartered Bank muno kwekuti inobvisa mabasa mazhinji anobhadhara zvakanaka emazuva ano anofanira kusumudzira vana vemunomu tichimaita kuKenya, Nairobi nekuChennai kuIndia. Saka zvaakureva izvo kuti Standard Bank iri kutora mabasa emunomu Zimbabwe ichiisa budiriro kune dzimwe nyika dziri kunze.
Munoziva here kuti mabasa mangani angarasika?
Havasati vanyatsa kubuda pachena. Ndicho chimwe chinhu chatirigunun'una nacho kuti tiringoita zvekunzwa tirikutarisira kuti tinogona kuluza mabasa atingati 50% of what we currently have. Mabhuranchi etiri kunzwa kuti ndiwo anoda kuvharwa mabhuranchi akaita kunga kunana Hwange mabhuranchi madiki ari kunzvimbo dzakaita kungana Marondera Ndura ana Chinoi ana Chiredzi tanzwa kuti vanoda kuvhara kumataundi madhorobha madiki ende zviri kuitika zvizhinji zvokuti upfumi hwemuno bhekozi mabhengi hapana chaanogadzira anongouya otora mari yedu okuchaja bank charges. Upfumi hwo hwenyika hunofanira kunge huchisumudzira nyika yedu hwaakunosumudzira dzimwe nyika ichiunza mabasa kuNairobi ichiunza mabasa kuChennai.
Avo vange vari munyori mukuru weZimbabwe Banks and Allied Workers Union vaPeter Mtasa vachitaura vari parunhare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa maonere evanhu vari kunze kwenyika chirongwa chekunyoresa kuvhota. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318 namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Mai varubi mumanzi waAlex Macheso uchiuya kwamuri uchibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vanhu vakawanda vonyunyuta nemafambisirwo ari kuita chirongwa chekunyoresa vanhu kuitira kuti vavhote musarudzo dzegore rinouya. Bato reMDC rinotungamirwa naMorgan Tsvangirai rinoti Zimbabwe Electoral Commission haina kugadzirira zvakakwana chirongwa chekunyoresa. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu. Tinovimba kuti mushange minesu zvakare mangwana. Anokuonekai ndini wenyu Ray Choto ndiri muWashington DC. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, dzitumire kuStudio7@voanews.com.